hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokuti kana mutungo wamiriri wenyika ane basa rokuita kumusha ndoo nemisangano inoendwa nemakurukota vetechnology velocal government vehousing nokuti ivo mutungamiriri wenyika yedu uyu havatisiri part of the future kwakuda kutoenda vechidiki vatungamiri vechidiki makurukota echidiki
mutungamiri wekurwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Africa inge ichitaura nenzwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisisa neZimbabwe here neutungamiriri uripo
shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakatu vakazoshaya vaya vanonzi vaMuammar Gaddafi vachitaura nezveUnited States of Africa asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemaka zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvekutaurwa navakagame kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena tezinikwa muzimbabwe zvichira zvezvi madiamond negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende
tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutsva sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera
hurumende yaiko zvino iri kutungamirwa nevanhu vakazvara kuma1920 chakuti saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haisati yagadzirira ramangwana saka zvese vari kutaurirwa ikoko vavazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation kwanga vachida kuinda artificial intelligence IoT generation saka handifunge kuti zimbabwe yakagadzirira kuti inge ikoko nekuti chiri kudzokera kumashure